Nasi mubvunzo wabva kune vanhu vakawanda mukusanganisira Reason, Robert, Kudzai na Gift. Vari kubvunza kuti chii chinoitika kana bumbiro idzva richitsigirwa nevanhu asi paramende yoriramba. Kana kuti paramende yotsigira bumbiro racho asi rorambwa nevanhu.
Zvandaita ndezvekuti ndichipindura mubvunzo uyu kuti ndikutaurai chekutanga chekuti iye zvino patiri taakuinda pachinhano chekunobvunza vanhu kuti vari kuda chii mubumbiro remutemo yatinoti outreach program. Saka ndati tabva paoutreach pane matanho mana atinofanira kupinda maari tisati tanyatsoburitsa bumbiro remutemo. Danho rekutanga nderekuti tichibva muoutreach tichanyora bumbiro iri ratichaenda naro kune yatinoti Second All Stakeholders Conference. Kuna vamwe venyu muchiri kurangarira, munorangarira kuti muna July 2009 takaenda kwataiti kuFirst All Stakeholders Conference. Iye zvino izvi kana tanyora bumbiro tinoenda kuSecond All Stakeholders Conference kuti ungano iyi ione kuti bumbiro ranyorwa iri riri kunyatsotaura here zvakataurwa nevanhu patakanotapa mazwi avo muoutreach program. Ndochekutanga ichocho. Kana ungano iyi yeSecond Stakeholders yapedza nebasa rayo, bumbiro iri richaiswa zvino kuparamende. Saka paramende ndo vanozona kuti nhai zvakadi vanokwanisa kumbotaura-taurawo nenyaya yebumbiro iri. Saka chinhano chechipiri ichocho kuisa kuparamende hachisvikike kana ungano yatiri kuti Second All Stakeholders Conference ikati aiwa bumbiro iri harisi kutaura zvakataurwa nevanhu patakaenda kuoutreach. Saka kana zvatongodaro, kana risina kupfuura ipapo paSecond All Stakeholders, zvakutonetsa. Takutoona kuti maybe hakuchisina bumbiro, kana kuti kubotaurana kuona kuti ivo Second Stakeholders, ivo vanhu varipo apa, havangave vanoona kuti tingaite sei here kuti kana kuti tione kuti bumbiro racho ranyatsotaridza chaizvo kuti zvakataurwa nevanhu ndezvipi. Kana tabva kuparamende toenda zvino kureferendum. Zvakare referendum iyi patinoti munhu wese muZimbabwe zvake ngaange aine chekuita kuti bumbiro iri ndiro here bumbiro randinoda, ndiro here bumbiro randingati ngariitwe pavakaita outreach. Saka kana kureferendum vakati aiwa paramende yatsokodzera bumbiro iri harisiro rakabva kuSecond All Stakeholders Conference, zvatopera ipapo. Nokuti kana referendum ikati iri bumbiro hatisiri kurida, bumbiro hapachisina, zvatopera. Asi ndinokarira kuti hatitsokodzori bumbiro iri kuti zvinei zvataurwa nevanhu paoutreach ndo zvichapindwa mudraft, ndo zvichapfuura paungano yechipiri paSecond All Stakeholders, ndo ichapfuura pekutanga muparamende, ndo ichienda kureferendum. Kana yaenda kureferendum, referendum tese tati haiwa muonizvi zvatakataura paoutreach ndo zviri mubumbiro iri, tombva tadzokera zvakare bumbiro riya kuparamende. Kwete kuti vatsananguri vataura futi zvakare naro zvavamboita kare zviyaizvi, asi kuti nekuti bumbiro remutemo rinofanira kuenda muparamende kuti rigoonekwa kuti raita pass through parliament, rinenge rangoenda yatinoti chete formal adoption, kuti tiite zviya zvatakati kana riri bumbiro riri remutemo rinofanira kunge richinge richisupportwa ne 2/3 majority. Saka nhano dzandataura idzika dzinofanira kupindirana, kana dzikasapindirana veduwe hatina bumbiro remutemo. Saka ngationei kuti dzapindirana. Maita henyu.